zvese kwatiri zvino parisi ino takutopona nekuita butter trade nechibagi chatikarimawo chibagi chacho chatikarimawo chishoma saka zvinhu hatichakwanisa kuzitenga nekeshi saka takutotengawo nechibagi
chii chamunee muchitenga nechibagi
tingachitenga sugar neflower nesipo tingangoti mabasic commodity vatinenga tichitengawo ekukwanisa kuraramisa mhuri pazuva
saka munee muchitenga kunani kune vezvitoro here kana kuti kune vanofamba vachitengesa
kune vanofamba vachitengesa zvekuti kune vezvitoro pari zvino sugar pari nhasi iri kuita $8 mashopu edu saka kune avo vatidi rimwe chete riri kuita 2 kg pane vari kubva kutaundi vaizaizochinjisa
saka imi munozoziva sei kuti bhagi dramamupa riri kuita mutengo uri pasi pane kunge dai maenda kotenga kuchitoro
pari zvino kamiriro kasikaita kuti ndiende kutaundi kwaokei kunotenga kwaokeika zvinhu zvakatondiomera ndotoona ndotobvisa imwe mari futi kuti ndiende kwaokei saka ndotongoti munhu auya panopamba bheta ndiri kuita sei ndikotambira zvaanazvo ini ndogara panopamba zvangu nei ndodya ndiri panopamba saka hapasina kwandichasunga kuenda nokuti zviri nani pari kamiriro kakaita situesheni yacho
ko muri kudi kunotengesa chibage chenyu kugmb mowana mari mochizonotenga kuzvitoro zvakachipa
kuti tiende kugmb pari zvino chibage chacho chichiri mudura tiringoita tichingotokonora kuti ndichiunganidze kuti chimwe chichiri chinyoro but chienga changoomawo munhu akasvika shuga yapera ndorongomutokonorerawo bhakidhi ndomupa bhakidhi iroro ndopiwa shuga saka chiri mudura kuti ndichiunganidze kuti chiende kugmb haisati yasvika time yondiendese kugmb
ko zvimwe zvakakwira mitengo muzvitoro ndezvipi
zvinhu zvakakwira zvakaita sana 2 kg dzeraisi yakakwira kuno kuyapa $10 flower iri kuita $8 bhari sipo riri kuita riri pa$5
flower inenge iri makg mangani raisi yamataura anenge ari makg mangani
apa ndikutaura zvema 2 kg 2 kg
ko mafuta ekubikisa
mafuta ekubikisa pari zvino 2 liters yangaita $23 2 liters kutaundi iri kuita $14 saka kuno kuti tingoti kana munhu umwe chete angoti ari kuenda kutaundi takutongomurayira magrocery edu ese takutongomuunganidzira mari